Tura mashoko avo vakuvhurwa zviri pamutemo kwekutongwa kwemhosva gore rino. Vamalava vashora mhirizhonga iri kuitwa nevanhu vanofamba nemabhemba, zvikuru sei munzvimbo dzinocherwa zvicherwa, avo vari kudaidzwa nezita remadunhurirwa rekuti mashurugwi. Vamalava vakurudzira mapazi ose anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuti vari kukonzeresa mhirizhonga iyi vasungwe.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offenses in accordance with the law.
Regai ndivimbise nyika kuti matara akagadzirira kutonga avo vari kupomerwa mhosva idzi tichitevedzera zviri pamutemo. Taumba matara akanangana nenyaya dzakadai munzvimbo dzose dziri kuitika nyaya idzi munyika yose. Ndinokurudzira vose vanoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuti nepavanogona apo kupedza dambudziko iri. Mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwezvizvarwa zvenyika haakwanisi kugara achitarisa magweregwere mashoma achishungurudza nyika yose kuitira zvifadze. Zvikwata zvinotyisidzira vanhu izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana zvikasapedzwa nekukurumidza.
Mashurugwi anonzi akauraya vanhu vakawanda munyika kusanganisira mumwe mupurisa wekadoma mushure mekutema-tema vanhu ava nemabhemba. Vamalava vashorawo mhirizhonga yezvematongerwo enyika vachiti nyaya dzakawanda dzakapinda mumatare gore rapera dzakanga dzine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna Ndira naNyamavhuvhu wegore rapera zvichitevera kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji.
While citizens' constitutional right to protest and petition in terms of Section 59 of the Constitution cannot be questioned and should be protected.
Kunyange kodzero dzezvizvarwa zvenyika dzekuratidzira nekusvitsa nyunyuto pasi pechikamu 59 chebumbiro remutemo dzisingabvunzwe uye dzichifanira kuchengetedzwa nguva dzose, zvinoramba zvisingatambirike kuti paitwe mhirizhonga. Mhirizhonga inogona kukonzeresa kurasika kweupenyu, kukuvara kwezvimwe zvizvarwa zvenyika pamwe nekuparadzwa kwemidziyo.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vakamboudzawo Studio 7 kuti vanoda kuti vari kuzviti mashurugwe ava vanofanira kuomeserwa kana kutopfurwa nepfuti nemapurisa.
Ndakaita hurukuro naminista wehome affairs kuti vanouraya vanhu nemabhemba mupurisa akangovaona chete vaudzwa kunzi mudunhu rino hatidi kuona vanhu vane mabhemba furai.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vakakurudzira kuti vaendeswe kumatare. Zvichakadai, vamalava vakurudzira hurumende kuti iwedzere vashandi vemumatare mari dzemihoro vachiti vashandi vemumatare vazhinji havasi kukwanirwa nemari dzavari kutambiriswa zvinopedzisira zvakanganisa kutongwa kwenyaya mumatare. Vamalava vati kushomeka kwemari dzinotambirwa nevashandi vemumatare kwave kukonzera kuti vatambire mari dzechioko muhomwe. Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati vatongi vemumatare vari kupihwawo mihoro yakafanana nemitero yembwa zvinoita kuti nyaya dzeuori dzinetse kupedza munyika.
Chokwadi chiripo ndechekuti vatongi iko zvino vari kungoshanda havo, asi mari dzavari kupihwa idzi tinoona kuti dzinosiririsa chaizvo izvo zviri kupa kuti paitike uori.
Zvichakadai, vamalava vati zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzichinzwikwa mumatare dzitepfenyurwe panguva yadzinenge dzichiitika zvavati zvinoita kuti veruzhinji vavimbe nemafambisirwo enyaya mumatare sezvo vachiti matare anofanira kushanda asina divi raanorerekera. Izvi zvatsigirwa nemukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa muZimbabwe vatava nemoyo. Misa yakambenge yakumbira vamalava kuti zvinoitika mumatare zvitepfenyurwe.
Zvinoitika mumatare edu ngazvinge zviri jekerere, ngazvipiwe kuvana vezimbabwe nekuti matare anoita basa on behalf of vana vezimbabwe.
Vamalava vaenderera mberi vachikurudzira vachuchisi venational prosecuting authority kuti vanyatsoongorora nyaya dzose dzavanoita kuti hapana uori hunenge hwaitwa here senzira yekusimbaradza chirongwa chehurumende chekurwisana neuori munyika. Vakurudzirawo hurumende kuti ipe Judicial Services Commission mari yekugadzirisa matare anotongerwa mhosva mumatunhu munzvimbo dzakasiyana siyana munyika vachiti pane mamwe matare ekuti mutongi anoshandisa hofisi imwe chete nevashandi vemumatare uye midhuri mizhinji yematare aya yasakara. Kuparurwa kwekutongwa kwemhosva gore rino kwaitwa pasi pedingindira rekuti Judicial Transparency and Accountability. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.